National Council ichazenge ichisangana kuti ipedzise basa rakasirirwa paCongress kunyanyanyanya nyaya yekuti igadze nhengo dzeNational Executive Committee yemusangano. Nokuti National Executive Committee haikwanise iyo kuti ivepo itange kuita basa isati yakwenenzverwa nokugadzwa kuti ipinde muhofisi neNational Council. Sokuziva kwavateereri, National Council ndiyo yakasimba pamainvitune congresses ichitora basa reCongress panenge pasina Congress. Saka zvetange tiita mangwana kuti National Council ipedze basa, asi basa guru chairo charo riripo mangwana reNational Council nderokugadza muhofisi nhengo itsva dzeNational Executive. Tobva tapinda mumusangano wechipiri unova unokosha zvakare, unova ndiwo musangano wokutanga weNational Executive Committee inenge yagadzwa yaindofwa neNational Council. Saka paNational Executive hapa ndo patine zenge tava kukwanisa kuva neatinotiwo muchirungu maportfolio secretary.
Matimava nemazita here amungazivisa vateereri vanhu vachagadzwa ivava?
Pari zvino handisi kuda kuti nditaure mazita, ndoda kuti vanhu vamire vanzwe vazvinzwire voga, nokuti mangwana acho iwavo nenguva dza2:00 dzemasikati nguva yemuno muZimbabwe tichange tichiita iyo press conference yetichange tichiudza nyika yose pasi rino rose kuti rizive kuti National Executive itsva yebato reMDC yakamira zvakadii, uyezve maportfolio secretary acho ndivanani. Ndo patinenge taakudoma kuti ningi unenge ari portfolio secretary weportfolio ipi. Saka ndatingoti aiwa, vanhu ngavambobata hana mangwana kusi kure maningi.
Zvii zvitsva zvingatarisirwa kubva kune vanyori vamuri kutaura ivava?
Vanhu vachapiwa basa iroro remaportfolio secretary vanhu vanenge vane basa rakakosha zvakanyanya, nokuti maportfolio secretary ava tikangoti iwo ndo vanenge varivo vane basa guru rokuumba mapolicies omusangano, uyezve nokuona kuti mapolisi awa kana achinge aumbwa, mapolisi awa anenge achiitwa implement. Zvinokosha chaizvo kuti portfolio secretary woga woga aone kuti bazi raanenge apiwa rasimba, nokuti isu tinoti MDC itori hurumende yakamirira kutonga